ndozvatasarudza nhasi papress conference yatanga tinayo muHarare kuti tafunga kubatanidza chipani cheMDC 99 nechipani cheNCA kuti chive chinodhonza chiri chipani chimwecho kuitira kuti chimwengo chedu chikure sezvo zvanga zvakanaka kuti tanga takamboshanda tose kwenguva yanga yakareba kubva panguva yereferendum iya kusvika panguva yemaelections apfuura saka zvanga zviri kwatiri kuti takaona kuti no zvinonani tabatanidza zvipani zvedu tiite mudhonzera pamwepo timbokukwidzana nyaya dzemasimba naavo vanga vari mukukwidzana kwenguva dzapfuura uye naavo vakanga vari vese muinstitutional government.
Kubatana kwamaita uku kwaakureva here kuti mazita emapato aakushanduka? Bato renyu rinenge richizonzi chiiro remubatanidzwa iri.
Iko zvino tavadziya kuti kusvika patichaita Congress muna magibore rinouya tinenge tichimboti tese tiri kushanda pasi pechipani cheNCA. Then tazova ipapo Congress ndiyo ichadecida kuti toshandisa zita ripi pamazita mamwe achauyawo matsva nemamwe akadaro. Saka izvo zvichadecidwa neCongress.
Imi vasikala munenge muine chinzvimbo chipi pamubatanidzwa iwoyo?
Chiripo ndechekuti hatisi kunyanya kutarisisa nyaya yemakaro yezvigaro asi tiri kunyanya kutarisisa donzvo ratinaro rokuti tinoda kuti tiunde musangano wechitatu iya inonzi third force munyika ichakwikwidzana namapato aya akanga aripo munyika kwenguva yakanga aripo kwenguva yakareba tichangozoona kuti pacongress tange tichipuwa zvinzvimbo zvipi navanhu.